Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 19 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ayo mashoko anofadza chaizvo. Anofadza kuti Elvis haana kungofira chisipo. Zvinotaridza iyo kuti hurumende yeSouth Africa iri kutora chiitiko ichochi neudzamu hwayo hwachinokodzera.
Vanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuponda chizvarwa cheZimbabwe mushakabvu vaElvis Nyati vomiswa pamberi pedare kuSouth Africa.
Tingatadzi kurohwa nehana nechimiro chakadi rinoti zidhamu raiya rakakurisa zvokuti rikatanga kuregedza mvura paya topera toze uye dambudziko riri kuitika ndiri kutoti vari kutotinonokera kuti vatore mamezures okuti isu tigone kugara tavatirise
mhuri dziri pedyo nedhamu guru relake muchiriki kumasvingo dzoyambirwa kuti dzigare dzakangwarira sezvo mvura ichigona kuzofachukira Munhu mumwe chete ofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo pazuva rekupemberera kuzvitonga kuzere nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange mapurisa akasunga vanhu gumi nevana nezuro vari kupomerwa mhosva yekuponda chizvarwa chekuZimbabwe vaElvis Nyati kuDeep Slot kuJohannesburg, vanomwe vavo chete ndovamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kuponda, kupamba uye kuita kafira mberi. Vasere ava havana kupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso asi vanzi vadzoke kudare nemagweta avo. Magwaro ekumatare anotiwo vamwe vacho vakaedza kuda kuti vanyati vavape mari inosvika marands mazana matatu apo vakavabata vachingobva kubasa vasati vavaponda. Asi zvino munyika iyi hazvina kugadzikana sezvo mapurisa audza nepfenyuro yeSABC kuti mumwe munhu akapfurwa akafa apo chikwata chiri kuzviti Operation Dudula chisiri kuda kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica zvishande munyika iyi. Chinonzi chakanetsana nevanhu vainzi vaiba tambo dzemagetsi. Nengo dzeDudula dzinonzi dzaienda kunoratidzira pachicken farm. Rimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe riri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kufara nekusungwa kwevanhu ava sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuzvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica zviri kurwiswa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe mukuru musangano iri, amai Diana Zimbudzana.
Ayo mashoko anofadza chaizvo. Anofadza kuti Elvis haana kungofira chisipo. Zvinotaridza iyo kuti hurumende yeSouth Africa iri kutora chiitiko ichochi neudzamu hwayo hwachinokodzera. Nekuti hatidi kuti vanhu vatore mutemo kavachisa mumaoko avo kana vaita izvozvo. Hurumende yongopeta hayo maoko yoti zvakanaka. Saka zvaitika izvozvo tinozvikurudzira tinozvitenda chaizvo. Tinoti dai vatowedzera nhamba kwasungwa vamwe nokuti tinodaira kuti vanhu vakamuuraya vanopfuura kubi nevanhu.
Sangano renyu rinobatsira sei vanhu vari imomo muSouth Africa?
Isusu zvatinowanzoita tinobatsira nemazano ayaya ezvemutemo kuti kana munhu achinge aine zvaanenge zvamunetsa pamutemo isusu tinozomupa mazano ekuti chiita sokudai chiita sokudai. Ndo zvikuru zvatinonyatsa kuita Asi zvimwe zvatinoita ndezvekuti tinoita yaya inonzi lobby kuenda kumapasangano akasiyana siyana zvisanganisira nehurumende tichinovakurudzira kuti onaika mamiriro akaita upenyu hwezvizvaro zvezimbabwe munyika muno mavari zvinogona kunge kuri kunamibhia kana kubotswana kana muno musouth africa maamadii kuti madai madai kuti tigadzirise nhau idzodzo
pari zvino kune mamwe matambudziko here amuri kunzwa ari kusangana nezvizvarwa zvezimbabwe
matambudziko pari zvino akati wandei asi matambudziko mairi ari pamiromo yevanhu matambudziko emafashamu akaitika kukwazulu natal uku kunotori nezvizvarwa zvezimbabwe zvakashayika ikokoko saka iroro idambudziko rokuti vanhu vanenge vakuchironga kuti zvino vanhu vakashayikwa vaya vawanikwa here kana pane vakatorwa nemafashama vawanikwa here kana vasati vawanikwa vanowanikwa kupi izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvikutarisa nezvizvarwa zvezimbabwe pari zvino koita vacho vanenge vakawanikwa pakuita zvematambudziko ekuti vanhu yavo voradzikwa kupi kuno here kusouth africa kana kuti voenda kuzimbabwe nekuti kutakura zvitunha muchiendesa kuzimbabwe hazvina kuchipaka notoda zvimasherini zvakati uwo ndo rimwe dambudziko guru ratiri kusangana naro pari zvino rimwe dambudziko ravapo nderekuti zvizvarwa zvemuno zviri kuti chese chaitika anzi mazimbabwens zvizvarwa zvezimbabwe munomu hazvichadiwa zvamuchose
mumwe mukuru wesangano rezimbabwe exiles forum amai diana zimbudzana vari parunare kusouth africa namavelas muhlanganya uye westudio 7 vagari vekumaruwa ari kuzasi nekumahombekombe kwedhamu guru relake mutirikwi mumasvingo vari kuyambirwa kuti vagare vakangwarira sezvo vave munjodzi yekuyeredzwa nemvura sezvo dhamu iri rave pedyo nekupfachukira zvichitevera kunaya kwemvura kwemazuva akawanda mafashamu emvura aurayiwo vanhu vanodarika mazana mana nemakumi mana nevatatu kukwazulu natal musouth africa Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi
bazi rinoona nezvemvura dziri mumadhamu nenzizi munyika rezimbabwe national water authority kana kuti zinwa mumashoko avo kuvatori venhau rakazivisa vagari nezuro kuti dhamu ringangozara zvekupfachukira nemvura yava nesvondo yechinaya mudonho remasvingo zinwa yakayambira vagari vanogara kuzasi nekumahombekombe kuti vagare vakangwarira nekuchengetedza upenyu hwavo sezvo dhamu richinzi rasara nemaawa makumi manomwe nematanhatu kuti rizarise kubva pazvikamu makumi mapfumbamwe nemasere kubva muzana rarasvika vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzinwa muzvare majori munyonga vati bazi ravo pamwe chete nehurumende vari kuita chirongwa chekuchenjedza vagari munzvimbo idzi
saasi sekudaro tinongoramba tichipa chenjedzo kuvanhu vanogara kuzasi mutirikwi tivarambe vakangochenjera vachitarisa vachiona kuti mvura haisi kuwanda here murwizi nemunzizi dziri pedyo navo uye kuti varege kuzama kuyambuka nzizi idzi mvura ikaramba ichinaya zvinotarisira kuti zvinogona daro asi pari zvino mvura iri muna mutirikwi haisati yawanda zvekuti izare kana kupfachukira
vagari vari munzvimbo idzi vanoti vanonamatira kuti mvura isarambe ichinayisa kuita kuti dhamu risaite mafashamu nekuti vanotyira upenyu hwavo pamwe nekurasikirwa nezvipfuwo nemidziyo yavo mumwe wevagari ava vatomas madimbi vekwamurinye vanoti vanotyira kurasikirwa nezvakawanda kana mafashamu akaitika sezvo vachigara pedyo nerwizi rwemutiriki runobuda mudhamu umu
ada hatingatadzi kurohwa nehana nechimiro chakadi rinoti zidhamu raiya rakakurisa zvokuti rikatanga kuregedza mvura paya atopera tose uye dambudziko riri kuitika ndiri kutoti vari kutotinonokera kuti vatore mamezures okuti isu tigone kugara tava tirisefi ndava zvipfuwo zvedu dzimba nevana nesu togona kungoparadziwa nayo mvura izvo
mumwe wemugari wekutopora vamunyaradzi magomana vati vanotyira kuti pakaita mafashamu vanogona kutadza kuzowana rubatsiro kubva kuhurumende sezvinogara zvichiitika kana njodzi dzakadai dzaitika munyika
isu tinonatsa kunzwisisa kuti hurumende yedu iyo neexperience yekumashure zvakamboitika kune dzimwe nzvimbo dzakamboitika mafloods tinoona zvichizonetsa kuti hurumende itikombanzete tidzosere zvipfuwo zvedu tidzosere zvatinenge takasikirwa nazvo saka tinoona pane dambudziko rokuti tinogona rasirwa nezvinhu zvikuru uye pasina rubatsiro rwetinokurumidza kuwana futi kubva kugovernment kubva kumaauthorities because anenge asina nazvo kugadzirira uye anenge asinazvo zvakakwana zvokutibatsira nazvo
Asi mukuru wezvebazi rehurumende Receive Protection Unit kana kuti CPU rinobatsira vanhu munjodzi mumasvingo Dr. Jephter Sakupwanya vati hurumende yakagadzirira kubatsira vanenge vapinda munjodzi.
Takato zvakagadzirwa chose everything to do yotinoita naweni kuti vanhu vabude mumaombe kumberego izvi saka awareness campaigns the downstream of the dam vanhu vari kuziviswa but vastabilizer right now pari zvino zviri tinazvo tiriwo tinozokupiwo support from mapartners ano.
Asi vamwe vagari vanoti vanotyiwa kuti vakarasikirwa nemidziyo yavo yakaita sedzimba kana mapaipi ekudiridzisa pamwe nemichina inopomba mvura mudhamu nemurwizi rwemutirikwi zvinozonetsa kudzoserwa nehurumende. Vamwe vagari vekumasvingo South nekwachivi vakambosangana nedambudziko remafashamu kudhamu retugwi mukosi makore mashoma apfuura vanoti zvinonetsa kuzowana zvikwanisiro zvese kana zvichinge zvaparadzwa nekuti hurumende inononoka kuzobhadhara. Dunhu remasvingo rave nenguva yandarika svondo richinaya mvura yakawanda izvo zviri kuita kuti madhamu mazhinji azare. Mvura iri kunaya iyi yauya apo zvirimwa muminda zvakatsva nezuva sezvo yakamborambira mudenga kwenguva yakareba. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Jenny Godfrey Mtimba.
Mukura anoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende amai Mildred Chiri vanoti upenyu hwevanhu munyika hunogona kusimukira zvakanyanya kana mapazi ehurumende nemakanzuru vakatevedzera zvinokurudzirwa nehofisi yavo. Ongororo yakaitwa naamai Chiri yemafambisirwo emari inoratidza kuti mapazi, makomisheni, makambani ehurumende nemakanzuru akawanda munyika haasi kufambisa mari zvakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muhurukuro neStudio 7, amai Chiri vanoti ongororo dzavanoita pamashandisirwo anoitwa mari dzinogona kubatsira chete kana mapazi ehurumende, makambani ayo pamwe nemakanzuro akatevedza gwara rakanaka rekushandisa mari dzehurumende.
Isusu zvatinobudisa tinoti marecommendations anonga achida kubatsira kuti pese pari kudzudza pari kubudisa napo mari pavharwe. Saka pakavharwa ipopo tinoona kuti mari ichaenda kune zvakawanda zvinobatsira maprograms enyika. Maprograms akafanana nearimu National Development Strategy 1 anofanirwa kunga achibatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Ongororo dzinoitwa nemahofisi avo kusanganisira ichangobva kuitwa ya 2020 inoratidza kuti mari hadzisi kushandiswa zviri pamutemo uye dzimwe hadzizivikanwi kuti dzakashandiswa sei. Semuenzaniso, muna 2020 bazi rezvemari rinonzi rakapa mapazi ehurumende mari dzinodarika zana remabhiriyoni emunyika kana kuti 100 billion Zimbabwean dollars pasina mvumo yedare reparamende sezvinokurudzirwa. Kanzuru yeHarare yakatadza kutsanangura kuti mari inodarika miriyoni yemadhora ekuamerica yakawanikwa pakutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira yakashandiswa sei. Gore rimwe chetero Auditor General vakaburisawo gwaro rairatidza kuti mari inodarika miriyoni yemadhora ekuamerica iyo yaifanira kupiwa vanotambura vakaremara pamwe nemhuri dzinotungamirirwa nevana panguva yecovid-19 dzakapiwa vanhu vasingakodzeri kana vasingazivikanwi nebazi rezvemagariro evanhu. Amai Chiri vanoti vanofara kuti pari zvino pane mamwe mapazi nemakambani ave kugadzirisa zvinhu.
Change iri kuitika isati zvayo yanyatsooneka and tiri kuona kuti maybe kugadziriswa kuimplementation isinao be like between 30% and 40%.
Vaindira mberi vachiti vari kushandawo neZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC nekomiti yeparamende inoona nezvemashandisirwo emari dzehurumende kuona kuti nyaya dzeuori nekusashandiswa kwemari dzehurumende zvakanaka dzagadzirwa. ZAC ndeimwewo yakanzi nehofisi yavo haisi kushandisa mari zvakanaka uye yakabvuma mhosva yayo ikati iri kugadzirisa nyaya iyi. Mapurisa anonziwo haana kufambisa mari zvakanaka nehofisi yaamai Chiri. Amai Chiri vanotiwo zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti mari dzavo dzemitero kuhurumende kana kuti mapublic funds dzinoshandiswa sei. Nekudaro vavi kudhinda gwaro ravo nemitauro yemuno vachitanga nechishona nendevele vozoenda kune mimwe mitauro. Vanotiwo ishuviro yavo kuti dai vawedzerwa mari kuti vakwanise kuvhura maofisi mune mamwe matunhu munyika kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudze Studio 7 kuti ichokwadi kuti nyika inorasikirwa nemari yakawanda inofanira kubatsira veruzhinji nekuti hapana chido chekugadzirisa nyaya dzeuori kubva kuvatungamiri venyika ino.
Yatoo kambani yevanhu vari Kuba, hapana anotonga mumwe. Ndosaka makaona kuti ivo vezaki vakatobatwa zvakare vachitonzi havasi kugona kusenzesa mari dzavo vanhu vemuzaki. Izvozvo zvinotoreva kuti panotone mapoliticians, pane vanhu vakuru vakuru vari munyaya idzodzo. Ndosaka nyaya idzodzo dzichishaya anogona kutonga nokuteera.
Kunyange hazvo hamaichiri vasina kukwanisa kutaura kuti imari inorasikirwa nenyika nekuda kweuori kana kusafambiswa zvakanaka kwemari, Transparency International inoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni remadhora ekuamerica gore rega rega nekuda kweuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kutarunana nezvemari muzvinafundo mutoli Ncube vari kuenderera mberi nemisangano yepagore IMF neWorld Bank iri kuitirwa muWashington DC. Muzvinafundo Ncube nhasi vanga vachitarisirwa kupinda mumisangano ine chitsama iri kutarisa mamiriro enyaya dzezveupfumi pasi rose. Misangano iyi inosanganisira nyaya dzekuunza budiriro muupfumi, kugadzirisa nyaya dzemari nekuti dzisashaye uremu, mamiriro aita zvinhu muupfumi hwenyika dzepasi rose nezvimwe zvakaita senyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Vachinyorawo padandemutande ravo reTwitter, muzvinafundo Ncube vakati bhodhi reIMF rakatangawo kuumba sangano rinonzi Resilience and Sustainability Trust kubatsira nyika kudzikamisa upfumi kana dzasangana nekusagadzikana kwepasi rose zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze uye zvirwere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha.
KuIMF nokuWorld Bank ikoko kwehurukuro dzinenge dziriko dzinenge chibata zvakawanda wanda chaizvo kuti idzo nyika dzavarombo zvadzinenge dziine mari dzimwe zvadzisingakwanisi kubhadhara. Todii nadzo nokuti ndo patingati isuru pasvika Zimbabwe ine chikwereti chikuru chaisingachakwanisi kubhadhara kuIMF. Dzimwe nyika dzakatomboregererwa, Zimbabwe haina kuregererwa. Saka ndosaka vana vamutuni netimu yavo variko vanenge vachiwawo zvichitaurwa izvo pamwe nokudembetera zvekare kuti isu zvatisingakwanisi kubhadhara todini, isu tichida zveimwe mari yokuita zvakasiyana siyana zvokuvakurudzawo zvirongwa zvedu munyika zvokufambisa zvinhu zvedu zvatingati supply chain zveizvi, pamwe chete nomari yokuongorora nyaya yedzimwe mari dzaakuuya dzokumaindaneti. Zvo zvoda kuongororwa zvionekwe kuti zvingatambirwa here neZimbabwe kana kuti zvingaita sei. Saka Zimbabwe iri pakati penyika idzodzo inotoongororwa iri yoga kana kuti iri mukati nedzimwe dzavarombo zvekare mukati nedzimwe nyika dzisingachakwanisi kubhadhara zvikwereti zvokumabhengi makuru apasi rosai.
Pari kutaurwa nezvemari iri kunzi digital money. Zvinorevei izvi? Zvinobatawo Zimbabwe papi?
Izvi zvinobata Zimbabwe pakuti kana tichitaura mari idzodzo dzinonzi digital world dzapamakompyuta iso dzidzi, imari dzinogona kuti munhu unogona kudziita nokudzishandisa ari chero kupi zvake pano panyika pano. Zvozvobva zvasanganisira maZimbabwe neizvozvo. Saka iyi imari yakaita sana cryptocurrency.
Pari kutaurwa nevari kuti capacity building and managing fiscal risks, chirungu icho zvarevei zvakare?
Izvi zvinoreva kuti kutarisa zvirongwa zvinenge zviri munyika zvinenge zvichifambiswa nemari dzokukwereta kuInternational Monetary Fund neWorld Bank, nokuti zvinoita mabhengi makuru aya namamwe haangokweretesi mari obva wasuduruka chete. Aiwa, vanobva vaenda kunoona izvo zvacho zvamati munoita izvozvo muri kuzviita nenzira dzakakwana here, nokuti tinoziva kuti kune dzimwe nyika mari dzinenge dzichikwereterwa zvimwe zvinhu hadzizoendi.
Ndotarisavo rimwe vara zvakare riripo pane imwe nhaurwa yanhasi rinonzi inflation, rinosiya Zimbabwe yakamira papi?
Inflation kukwira kwezvinhu munyika zvichidhura zvese zvinotengeswa muzvitoro zvatiri kuona zviri kuitika chaizvo kunyanya zvakatanga kuitika necovid yakauya iyi ikavhiringa mafambiro ezvinhu ose kutenga nokutengeserana kuchizobvapo taakupinda muhondo yerussia neukraine iri kuitika iyi
nyanzvi munyadzo zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti Russia yatanga kurwisa kumatunhu ari kumabvazuva kwenyika yavo anoti Donetsk neLuhansk. Matunhu aya akakosha sezvo ari pedyo nedunhu reCrimea Peninsula rakapambwa neRussia makore masere adarika. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia rinoti rabhomba nzvimbo chiuru chimwe chete nemazana maviri. Mutauriri wemauto muAmerica vaJohn Kirby vanoti Russia iri kurwisa dzimwe nzvimbo dziri kuchamhembe kweUkraine dzinoti Donbas neMariupol. United Nations iri kukurudzira nyika mbiri idzi kuti dziite nhaurirano yekuona kuti vanhuwo zvavo voziya nenzara vabatsirwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuitawo misangano padande mutande nevamwe vatungamiri kuti vaone kuti vobatsira sei Ukraine. Russia inoti iri kuda kubvisa zvombo zvose zvehondo muUkraine. Bazi rezveutano rinoti nezuro pazuva rekupemberera nyika kuwana kuzvitonga kuzere munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 kuvulawayo nezuro wakare zvasiya vanhu zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevana kana kuti 5464 vafa kubva zvatanga kupararira chirwere ichi muna 2020. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu zviuru zvina nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 4895 vakabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vanhu gumi nevatanhatu vari muchipatara vachirwara nechirwere checovid-19 uye pavanhu ava gumi vacho vakabayiwa nhomba yecovid-19 vamwe vatanhatu havana kubayiwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yecovid-19 pakupera kwemwedzi wachikunguru kuti inyatsoshanda zvakanaka sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubatwa nemhosva kwakaitwa murwiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State El Sheikh mushure mekutongwa kwemavhiki maviri muVirginia muAmerica kunonzi kwakakosha zvikuru kune mhuri dziri kuda kuti vanenge vapara mhosva varangwe. El Sheikh anova chizvarwa cheBritain akatongwa kwemavhiki maviri akabatwa nemhosva yekubata muhunhapwa zvizvarwa zvenyika dzekumawirira makumi maviri nevatanhatu. Ainzi aishanda nechikwata chainzi The Beatles nekuda kwekutaura kwenhengo dzacho chirungu uye akabatwa muna 2018 pamwe naAlexander Cotey vakaunzwa kuAmerica kuzotongwa vachibva kuSyria. El Sheikh akawanikwa aine mhosva yekuuraya vatori venhau vemuAmerica James Foley naStephen Sotloff uye vashandi vemasangano akazvimirira oga vaPeter Kasich naAmai Kayla Muller. Mhuri dzine hama dzakapondwa idzi dzakatambira mutongo uyu nemufaro. Cameroon yatumira mazana nemazana emauto kumabuda zuva kwenyika iyi kumugano wayo neCentral African Republic mushure mekunge vapanduki venyika iyi vapamba vanhu makumi matatu nevashanu. Vapanduki ava vanonzi vari kupamba varimi vanotengesa zvinhu nevamwe vachivabira mari dzavo. Mauto eCameroon anonzi nemuvhuro akapinda mumasango achisunungura vamwe vainge vapambwa. Asi vapanduki ava vanonzi vakauraya munhu mumwe chete chete pavainge votiza kurwiswa. Veruzhinji vanonzi vacharamba vachinonga svosve nemuromo zvichitevera kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu panguva yemihoro yevashandi iri kuita sembudzi inofura payakasungirirwa isina kwainoenda. Gwaro rakaburitswa nesangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoratidza kuti mhuri nevanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika zviuru makumi mapfumbamwe nezviviri zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti $92,192 kubva mukupera kwakurume. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaprosi vachitambara vanoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kuri kuwedzerwawo nehondo yekurussia zvimwe chete nezvakaonekwawo neConsumer Council of Zimbabwe mugwaro rayo.
Zvazviri kungoreva ndezvekuti cost of living munyika iri kuramba ichikwira, zvikukonzereswawo nekukwira kuri kuita zvinhu yatingati inflation. Of course, conflict ipo pakati peRussia neUkraine yakontributawo zvakare mukukwira kwemitengo yezvinhu.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Shamyarira vanoti kurarama kuri kuita vashandi dzatongove nyasha nekuti mari dzavari kutambiriswa hadzina zvadzichatenga.
Chiripo ndechekuti kurarama kuri kutoita vashandi pari zvino izvi dzatove nyasha nekuti mari zhinji dziri kutarwa kumasectorial NEC dziri kurenja pa25,000 to 30,000 RTGS.
Ukuwo munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vanotiwo,
takagara tineka kuwirirana neConsumer Council kana kuti Zimstars panyaya yekuti mafigures aya vanowawana sei nenyaya yekuti isusu patinorarama nemari yamunotaura iyoyo kana une mhuri ine vanhu vanosvika 6 zvinotonetsa kuti ukwanise kuvaendesa kuchikoro, ukwanise kuchengeta mhuri.
Asi chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu zvakanyanya kudai? Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti
kusagadzikana kwemitengo kunyanyanyanya yezvekudyika mabasic commodities kunokonzerwa nekusaterama kwakaita inflation uyewo kumhanya kuri kuita exchange rate yepamusika mutema iyo inonzi parallel market exchange rate. Ayo ndo atingati ndo madingindira uyewo kubidukidza nekushomeka kana kunetsekana kwokufamba kwezvinhu pasi rose kwakonzerwa nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganhu vanotiwo dambudziko nderekuti vanotara mitengo munyika vari kuramba chokwadi chemamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi.
Dambudziko ratava kuita nderekuti tiri kugara nenyika ine mapolicy makers vari kuramba chokwadi vari kuti zvinhu zvasa zvaipa izvo zvaipa kudhara. Tikaona poverty level iri muZimbabwe yapfuura 50% yevanhu vari kutambura vari kurara vasina chavadya. Zvino pahumbo hwekuti upenyu huri kudhura, upenyu huri kuoma.
Saka zvingagadziriswa sei izvi? Vachitambara vanotiwo chinofanirwa kugadziriswa munyika kumiswa kwekukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano.
Saka dambudziko ratinofanira kudhila naro idambudziko rechronic high inflation. Ende kudhila naro kunge taku kuadressa mafactors ari kudrive that chronic high inflation.
Consumer Council of Zimbabwe inoti zvinhu zvakanyanya kukwira mitengo zvinosanganisira pekugara, apo panonzi pakakwira nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, zveutano zvichinzi zvakakwira nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, zvekufambisa zvakakwirawo nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana, shuga pamwe nechingwa. Kunze kwekunge vashandi vawaniswa mihoro inovagutsa, mhuri dzakawanda dzicharamba dzichinhonga svosve nemuromo sezvo mitengo yezvinhu ichiramba ichiita chamuramba mhuru. Vashandi vakawanda vanonzi vari kutambira mari dziri pakati pezviuru makumi maviri nezvisere zvemadhora emunyika nezviuru makumi matatu nezvishanu pamwedzi, zvichireva kuti vari pasi pasi kwazvo nemari iri kudiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu iyo inenge iri madhora ekuamerica 256 kana kuti $256 kana pachishandiswa musika mutema kana kuti madhora 635 US$635 kana pachishandiswa mutengo wekumabhanga. Bai chirongwa chedi connection chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Wanada uterira Studio 7 tibate na 7 PM pamasaisa ya noti 919 AM 4930-13860 ni 15460 kHz pa shortwave mazua ose. Muno kwanisa ukunzwa Studio 7 na 6 AM uvuro kushika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanasi iva inesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha dzitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesibili mhlaka 19 kuMabasa 2022 sithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused has a case to answer, hence the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Izizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa zimiswe phambi komthethwandaba kamantshi eRandberg lamhlanje zisetheswa icala lokubulala isizalwane seZimbabwe. Umnumzana Elvis Nyathi.
Kujabulisa kakhulu ukuthi abe-proper VVR outreaches Act bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane, lokho kuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelele endaweni ezikhatshana. Okutho ukuthi lapho abathethe khona i-birth certificate, i-ID, bakhona ukubana bahle bayirejista appear on the voters roll.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisela ukuvota liqhubekela phambili kobulawayo. Umabhalane kahulumende weMelika ubona ngezemali unkosikazi Janet Yellen ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende yakwele Ukraine namuhla. Kucutshungulwa ukuthi eleMelika lingaphathisa njani lelo lizwe elibhekane lendlala ngenxa yempi esaqhubeka lele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lisosizwa kulomsakazo. Kulezizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ezimiswe phambi komthethwandaba kamantshi eRandberg lamhla zisetheswa icala lokubulala isizalwane seZimbabwe. Umnumzana Elvis Nyathi, owabulawa elokitshini leDiepsloot eJohannesburg, uThuso Khumalo usipha lolu daba ekhonale eJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi abayisikhombisa laba bemiswa phambi komthethwandaba, umtshutshisi utshele umantshi ukuthi bekubotshwe abantu abalitshumi lane 14 kodwa bangabikhona ubufakazi obuqinileyo obuchumanisa abayisikhombisa necala lokubulala uMuyi Unyathi. Uthe abayisikhombisa laba bethweswa amacala agoqela ukubulala ngenhloso kuhleliwe, ukuzama ukubulala, ukutshaya ngenhloso yokulimaza, ukuthatha imali ngobuqili necala lokuthumba lokuzama ukuthumba. Senesebhokisini babuziwe ukuthi kungabe belawo yini amagqwetha azabamela kule cala. Abane babo bathe bazadinga amagqwetha, kanti ke abathathu bacela ukudingelwa amagqwetha kahulumende. Umantshi wethu lesinqumo sokuthi abayisikhombisa laba bavalelwe bese besize emthethwandaba ngolwesihlanu sebela amagqwetha abo ukuze kukhulunywe ngendaba zokubhadala imali esibambiso i-bail ukuze icala lithethwe bephandle. Ukubotshwa kwabesikhombisa laba kwemukelwe ngezandla zombili izalwane seZimbabwe zisithi kufanele bajeziswe ababulala uNyathi ngesihluku esikhulu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuto Mabena uthi bemukela ngezandla zombili ukuthi sebekhona sebebotshiwe ngokubulawa kukaNyathi.
Sizabe sililandelela leli cala ngoba labo bantu nxa kuyibo eqinisweni abakwenzayo lokho kumele bajeziswe. Kumele babe yisifundo kwabanye ukuthi abakwenzayo yinto ongamelanga ukuthi ngabe bayenze. mele bagwetshwe ngoba imuli ka Elvis Nyati lathi njengezakhamisi kubuhlungu ngendlela ahamba ngakhona.
Isikhulumeli seviyo labachuchisi kwele South Africa unkosikazi Phindi Mjonondwane utshele Studio 7 ukuthi baqinisekisile ukuthi ababotshwe laba balesandla ekubulaweni kukaMui Unyathi.
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused has a case to answer. Hence, the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Imuli kaMui Unyathi ibingekho emthethwandaba. Omunye wezihlobo zababotshiweyo owaleyo ukukhuluma le Studio 7 ubekhonona esithi yindaba abezindaba beqakathekisa ukusakaza imfakanyati kodwa bengatsho lutho ngokubulawa kwezalwane zakwele South Africa yizigebenga ecatshangelwa ukuthi yizizalwane zakwamanye amazwe. Unyathi ufe ngokukhandwa ngamatshe lokutshiswa izalwane zakwele South Africa ebezingela abangelazincwadi zokuhlala kwele South Africa lezigebenga loba nje baba labo ubufakazi bokuthi yena akusiye sigebenga. Ukhangele lokuthi kuvele onenge emthetho ndaba ngolesihlanu ngesikhathi abayisikhombisa laba befake icelo zokuthi icala lithethwe bephandle kwentolongo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisela ukuvota ole biometric voter registration luqhubeka kuhle kobulawayo. Nakwezinye izigaba zemandebeleni uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abezeki abasungule ihlandla lesibili lwalolu hlelo lwabo mhlaka 10 yonale inyanga kaMabasa bathi lugqitshwa ekupheleni kwenyanga mhlaka 30 Mabasa. Lolu hlelo lwenziwa kulungiselelwa uhlelo lokuhlela kutsha izigaba leziqinti zokuvota oluqale ngoZibandlela lusiyaphela ngoJulayi kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Akulandwendwe endaweni eziningi lapho okubhalisela khona abantu ukuvota, yonke into ihamba ngendlela kutsho abezeki.
Umqondisi wezeki wobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Kodwa emahofisini sivulile wonke ilizwe lonke 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhalisa from Monday to Friday 8 AM kusetsha u4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi yenake ukhuthaza abasakhulayo ukuba bengadlalisi leli thuba basukumele phezulu bayebhalisa.
Mina ngiyakuthakazelela kakhulu lokho kukhona ngoba siyananzelela ukuthi izeki iyabonakala ezindaweni eziningi ezigabeni eziningi elizweni. Kathesi abantu kufuze sithathe leli thuba ikakhulu kwabatsha sigijime ngobuningi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi amabizo ethu akhona ngoba uzananzelela ukuthi sokusela amaziki amalutshwane kuzoba nzima ukuthi mhlawumbe masi lesikhalazo zizwakale. Kufuze kathi sihambe ngobuningi sineke sure ukuthi amavisit akhona. That's the only way esingangena khona kuprocess ye voting ngo-2023. Kuzafika isikhathi sokuthi kuyavalwa sokulungiselela ukuthi abantu kube lokhetho. Uzabona ukuthi sesiphithizela sesiminyezela ayisikho lokho. So mina ngikhuthaza ukuthi ikakhulu abatsha kathesi asigijimele ngobuningi sithathe leli thuba sibone ukuthi amavisit akhona abhaliwe.
Okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota unkosikazi Cora Ndebele uncoma uhlelo lwe-BVR ethi luhle ngoba luhambisana lohlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa nezithupha.
mobile fever outreach yezek siyajabulela kakhulu njengabahlali uhlelo lolu siyabona bangaluhambelana lalo le mabhethi laba ID ole registrar lokhu kuyanceda ukubana umntwana athi nxa esetholele izinto adengalazo ama birth certificate labo ma ID asuke lapho ahle qonde kulaba abezek afi a register okujabulisa kakhulu ukuthi abe mobile fever outreach yezek bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane lokho kuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelela endaweni ezikhathana okutsho ukuthi lapho abathethe khona i-birth certificate le-ID bakhona ukubana bahle bayayirejista appear on the portal njalo bakhona abanye bethu abade bengelawo even ama-birth certificate lama-IDs bangabantu abakhulileyo okwehlula even kudala izimuli eziningi efica kungela ngitho umuntu onakhulukuba wonke umuntu ethi nxa esetholile lezi zinto afinyelele kwabezeki lapha ahle afike i-registry siyajabula kakhulu lolu hlelo ngabe luyaqhubeka ukuze wonke umuntu atholakale wonke umuntu who's 18 years and above appear on the voters roll.
UZulu ukhuthazwa ukuba aphume ngobuningi ayibhalisela ukuvota ukuze kungabi khona isigaba kumbe isiqinti esizaqunywa kumbe sihlanganiswe lesinye ngoba inani lababhalisele ukuvota kuleyo ndawo liphansi. Kunenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezichiyeneyo zempilo ezisungule imikhankaso yokukhuthaza uZulu ukuba aphume ayebhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ezigoqela labezenkonzo. Iningi lazo zikhuthaza ikakhulu abasakhulayo ukuba baqakathekise ukuyabhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo baphume bayevotela ikusasa yabo bekhetha inkokheli ezamela izifiso nendingeko zabo ngesikhathi sokuvota ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Balane kahulumende weMelika obona ngezemali unkosikazi Janet Yellen ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende weUkraine umnumzana Denis Shimal emhlanganweni wezomnotho osaqhubeka eWashington lamuhla njalo uzakhulumisana leWorld Bank leInternational Monetary Fund ngokuphathisa lelo lizwe. Babikwa bezacubungula ukuthi bengaqeda njani uhlupho lwendlala leUkraine lapho okulempi esaqhubeka ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe ngeleRussia. Udaba lwempile lubikwa luzabe luyilo olusegudwini eminilo lapho kuthe gwaqa amazwe omhlaba. Ukucubungula lolu daba sixoxa nomnumzana Domisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bona indaba leyi iqakatheke kakhulu kumele ihluzwe ihlaziwe. Kodwa kunye kumkhoka njalo ukuthi kumele kudinge indlela okungaqedwa khona impi yonaleyi ngoba iRussia layo khanya ifuna ukuphikelela ngempi yonaleyi and ekucineni umhlaba wonke uzagcina usuluzile ikakhulu abantwini. So ngibona kuqakathekile ubana kube labantu abazaba ngumlamlankonzi bedinge indlela lamaqhinga ukubana impi le iphele. Iloba nje kule mhlangano le i-IMF iqakatheke kakhulu sibili kuze incede abantu be-Ukraine. Kodwa nxa sikhangela phambili sibili nxa bezahluzisisa indaba leyi impi ngokwayo izaletha udubo oluningi akhona nje ku-Ukraine kuphela kodwa kwamanye amazwe. So kumbona kuqakathekile ukubana kudingwe omlamlankunzi abangaletha ukuthula behlanganise amanxa avela e-Ukraine lamanxusa avela e-Russia ukuze kubonise indlela yokuletha ukuthula engasoze ilimaze umkonomi womhlaba wonke ijikelele.
Kambe ukuthi kungaba lo mthelela omkhulu yini kumnotho yamanye amazwe impilo esaqhubekayo?
Ngoba nxa sikhayele kakhulu iningi lamazwe anjengeZimbabwe almost 50% of ivele e-Russia actually. So either way whether Ukraine kumbe i-Russia amazwe amaningi sibili azathintwa yintona le ye-Ukraine. Ingakho kumxoka njalo kuqakathekile ukubana nxa emhlangano le ye-IMF kuhluzwe kuhlaziye ukubana ama-economy amazwe amanye la athintwa njani ludaba le-Ukraine. Ingakho-ke kuyabe kumxoka njalo kuqakathekile ukubana kudinge indlela yokubana kube lokuthula. Ngizachezelela khona lokhu ngoba okunye nje sabe sikhangele sithi ngesilungu ama-symptoms ukuthi umuntu angagula njani ngono, akhwehlele njani ngono, sinike yini tissue, sinike yini henki. Kodwa ke kuqakathekile ukubona umuntu lo engaguli. Kubona kwami kuqakathekile ukubona sikhangela insukelo yangkhona, sikhangele ukubona kungabi lempi ingqobela phambili yempi yona le. Ngoba impi sibili ayilunganga, i-cost yempi iphezulu kakhulu. Kumele kudinga amachinga ukubana impi ngokwayo injani iqedwe iphele.
Sesikhangela zona inhlanganiso lezi ze-World Bank le-IMF, singabona ziphathisa yini ele-Ukraine okungcono okwedlula lokho eziyazikwenza amazwe e-Afrika.
Singasikhangela indlela i-IMF le-World Bank okubunjwe ngayo. I-IMF ibunjwe nge-shareholding structure. Amazwe ale mali eziningi yiwo ale more voting power u-IMF laku-World Bank. Uma ungaba ama-organization abunjwe after World War II, ikakhulu ukuthi ancedise amazwe ase-Europe, athi amazwe ase-Afrika. So ngibona ezani ngenxa yakhona lokhu ngendlela inhlanganiso ezabunjwa ngazwe le-shareholding structure yangkhona, kuzabalula ukuthi bancedise i-Ukraine okwedlula amazwe ase-Afrika.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxelaye ekobulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo The Connection sicubungula ukuthi abasakhulayo basibona njani isimo esiselizweni ngesikhathi eZimbabwe selifikise iminyaka engamachumi amane lambili lithole uzubuse. Ukungahlaliseki kwentengo yempahla lemisebenzi etshiyeneyo eZimbabwe kuyaqhubeka ngesikhathi ingcwethi ezicubungula izomnotho zesithi okunye okubangela lesi simo yimpi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esidale ukuthi intengo yempahla ikhuphuke emkambo yemhlabeni wonke jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Isilinganiso sokukhuphuka kwempahla ekupheleni kukambimbitho besime kumachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini, i-72.7%, kuthi idola elilodwa elemelika lilingana lamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu lengxenye emkambo omnyama, i-350 zimdollars. Kuthi isilinganiso sikahulumende sisithi idola elilodwa lemelika lingamadola kwele Zimbabwe alikhulu lengxenye, i-150 zimdollars. Ngeviki ephelileyo, ikampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless iqale ukuthengisa i-airtime yedola lemelika okutshengisela ukuba isisindo semali yeZimbabwe siyehla nxa iqathaniswa leyaphandle. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi abathengi abavikelelanga ekukhuphukeni kwentengo ngaphandle kokuba kulungisiswe umnotho welizwe.
Indlela yokuvikela abathengi ekukhweleni kwezinto ikuthi kuqiniswe umkhonomi. Umkhonomi nga usuqinile uza kwenza ukuthi abantu babe lemali emaphoketini, babe lemisebenzi, lamabhizinisi abo aqine. Kuza kwenza ukuthi izinto esizithengisela ngaphandle zibe zinengi okwedlula lezo esizithenga ngaphandle. Kuza kwenza ukuthi kube lula ukubhadala izikwelede zelizwe elilazo kangaka. Konke lokho kudinga ukuthi umkhonomi uqine uproduce, kanti ke imali evela ngaphandle ize elizweni izohlanyelwa. Uqina kwezomkhonomi kudinga ukuthi kulungiswe ipolitiki kuqala.
Ngeviki edlulileyo uhulumende wengeze iholo labakubutho kuphela ngesilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini, i-37%, esithi lokhu kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ikakhulu ukudla elizweni. Umnumzana Qhubekani Nkala ongumongi uthi zonke izisebenzi zikahulumende zihlaselwe kungahlaliseki kwentengo, ngakho-ke uhulumende kumele engeze iholo lezisebenzi zakhe zonke.
Ya, lapha kulobunzima asazi ukuthi kwenzakalani uma sokukhanya kule nketha betshabe engaka. Abanye abantu sebekhanya beqakathekile kulabanye, kodwa indlala itshaya wonke umuntu. Zonke izisebenzi ziyayifila i-inflation ekhona. Isifiso besiyikuthi ngabe uhulumende uyakhangela wonke amahlandla akhe, incedise abantu bonke, engezelele bonke ngokufananayo ukuze izisebenzi zisebenze zijabulile.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi wezomnotho, uthi ukwehlisa intengo yamafutha ezimota kungadala ukungakhuphuki kwentengo yempahla.
Okukhulu i-government engakwenza yikusubsidiza i-fuel. Yiyo eyi-contributing factor enkulu ekukhweleni kwama-prices. Futhi e-South Africa i-fuel iyakhwela between 1% and 2%. Ngapha ifuel iyakhwela by about 10%, even though we were affected by the same things. So because of those changes, the government kumele adjust, especially ama taxes, order price ingakhwela, kuba lama effects as well on the dollar price e ama taxes, because like iyakhwela at a percentage together with the price.
Inhlanganiso encedisa ukuthuthukisa umnotho emazweni omhlaba e-International Monetary Fund ixwayisa eleZimbabwe ukuba isikwelede sayo silakho ukukhuphuka ngenxa yokwehluleka ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, iBupra, ukhuluma ngesikwelede selizwe leZimbabwe.
Yeza njalo ukuthi IMF ayo iyatsho lapho ukuthi kuzaba lohlupho olukhulu lokuthi isikwelede ilizwe eyabe ilaso ukubana ibhadale izikwelede zangaphandle sizaba sikhulu kakhulu njengabantu beZimbabwe. Kuzenza ukuthi le investment ngelalo hlupho ingenzakala eZimbabwe, kuzenza ukuthi kungabi le trading enhle phakathi kweZimbabwe namanye amazwe. Sesomhlaba isiphila kuthiwa i-global village, fanele singenelane ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho welizwe. Kodwa nxa uhulumeni eyawulungisanga abantu lathi abaphansi ngaba kuza singenela kwisilimasi.
Ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube ekhuluma eseHarare emhlanganweni wabosomabhizimusi uchaze ukuba sokufakwe indlela ezokubhadala izikwelede zangaphandle besekelwa libhanga lomhlaba wonke jikelele. Ethi njalo lokhu sekuthuthukise ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso eziphathisa ngemali ezaphetsheya. Abe-International Monetary Fund kunyanga edluleyo ekambimbitho bathe bayananzelela ukuba iZimbabwe iphakathi kwezikwelede kodwa iyamukela ukuzimisela kwelizwe leli ekubhadaleni izikwelede. Ekuqaleni komnyaka ka-2022 uNcube ubike ukuba isikwelede seZimbabwe siphosa sibe ngamabhiliyoni alitshumi lane, i-13.7 billion. Embikweni owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo kuthakazelelwa uzibuse uchaze ukuba ngomnyaka ophelileyo umnotho welizwe uthuthuke ngesilinganiso esiphezu kwesikhombisa ekhulwini 7.4%, kuthi lonyaka kukhangelelwe ukuthi uthuthuke phose ngesithupha ekhulwini i-5.5%. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi eleZimbabwe lonyaka linanza iminyaka engamachumi amane lambili lizivusa, abanye abeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi abasiboni isizathu sokujabula bona bebanjwa ngamandla ibubi besimo somnotho ukuthi bachaphe ingcele besiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. Intathelisa indaba yeStudio 7 umqondisi Dube sethulela lolu daba ngugcweleyo eseHabron khonale kwele Botswana.
Iningi lithi ngabe ngokuya ngabo ngokukhula sibe yikho khona ngabe sibe sekhaya eZimbabwe labazukulu sebephumula kodwa bavinjwe yisimo esilukhuni somnotho eZimbabwe. Unkosikazi Emilinyoni ohlala eHabroni oleminyaka ephose ifika amachuma esikhombisa ulokhu ehlala kwele Botswana esithi kuye leningi elafulathela emakhaya awulasizathu sokuthakazelela ilanga likazibuse.
Kunzima elizweni lakithi eZimbabwe, kathi singabe lathi sicelebrate i-independence yethu silabazukulu ekhaya. Khathesi ngileminyaka engu-69 lokhu ngihleli egangeni ngizama impilo ukuthi ngiphile, ngoba ilizwe lakithi lilahla izintandane, lilahla yonke into, alilabafelokazi, alilani, yilizwe nje kuphela.
Ngesikhathi bekutshaywa impululu iningi lithe gwaqa enkundleni yeBarber Fields koBulawayo kuthakazelelwa ilanga likazibuse. Kwabanye abafana lomzana Dumezwe Ncube eHabroni bekulilanga elifana nje lamanye.
Uzibuse lo welizweni leZimbabwe kithi esihlala kwaphandle, it doesn't really add much impetus or impact. Isizathu why sisukile ekhaya ibona laba ababusayo abayenza ukuthi sibaleke ekhaya. Bengabe bethole uzibuse, besitholele uzibuse, kodwa behlika ukusebenzisa uzibuse lo ngendlela eqondileyo. It's only benefiting them. thina sifa ngendlala noma sisekhaya noma siphandle. To be honest, I do not recognize the Zimbabwean Independence Day. It's just one of those days. Maybe I'll only look forward to the soccer results between Islanders and Dynamos.
Owe hlanganiso ye Zimbabwe migrants kwele South Africa umnumzana Ngabuthi Maphena uthabe Zimbabwe abangaphandle kwelizwe abala okuningi obangawuthakazelela ngesikhathi selanga likazibuse.
Abantu abahleli kwamanye amazwe kabalasi isizathu sokuthi bathakazelele ilanga lokukhululeka kumbe uzibuse, ngoba abantu bathi bona isizathu sokuthi babe semazweni yikuthi akekho uzibuse. Kwakucatshangwa ukuthi ngo-1980 abantu bonke bazathola labo umnotho, bakhululeke, bahlale kuhle, bathole imisebenzi, bangene kwezamabhizinisi. Kodwa ke ngemva kwe-42 years abantu bayahlupheka, bagcwele emazweni, abasekhala bayahlupheka, basebenza kokhothama, kakula msebenzi.
Iningi elingaphandle kwelizwe libhekane lobunzima ngesikhathi amazwe amaningi eseqinisa imigoqo yokungena kwabokuza. Imuli yeZimbabwe lokhe ithukuthele ngokubulawa komunye umnumzana Elvis Nyathi otshiswe kabuhlungu eDeep Sloot kwele South Africa, kuyisibonelo sobunzima abeZimbabwe ababhekane laso bedinga impilo kwamanye amazwe. Kusenjalo inhlanganiso yamanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eye-Southern African Development Community SADC ikhiphe umbiko lamuhla isenzela eleZimbabwe amhlophe ngelanga likazibuse. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kulabontanga abeZimbabwe abathi akukho abangakujabulela ngokufikisa iminyaka engamachumi amane lambili ilizwe lathola uzibuse ngoba uhulumende esehluleka ukuthi adale imisebenzi. Umnumzana Khuta Kwashe Msanka ongusomabhizimusi uphambana lalo umbono, ekhuthaza abasha ukuthi basungule amabhizimusi. Asizweni ekhuluma lo microwave we-Studio 7.
Siyabonga baba. Usuku lolu lusuku olumele lujabulise wonke umntana weZimbabwe, especially thina esikhulayo. Lusuku olwasinika uzibuse wokuthi thina njengabantwana beZimbabwe sizibuse, njengabantwana beZimbabwe sizigcinye, sibe khona ukuhamba edolobheni singethuki lutho, sibe khona ukubana sitholakala sisenza ezembuso welizwe singahlupheki, sibe senza okwe economy elizwe singadubeki ngenxa yokuthi silokuzibusa okugcweleyo, siyaziqenya ukuzibusa lokho. So ilanga leli lilanga eliqhakathekileyo sibili, especially thina abantwana esingahambanga empini, ngoba ngesikhathi leso singakafiki kuleli langa kwakungakhona ukuthi mina lawe sikhulume siphuma khonapha ku-TV abantu besizwa, ngoba sasincindezelwe ngamakhiwa. So kwakhathesi sokumnandi sokumgcika sesikwazi ukuthi sikwenze konke ngenxa yamaqa wethu asilwelayo.
Uthi ndiludaba ngenhlelo zikahulumente ezikhona elizweni ezijonge ukuthuthukisa abatsha. Kodwa basakhona abantu abasakulayo abaningi abakhala besithi abatholi amathuba lawo. Sike sathinta udaba lwemisebenzi, udaba lokuthola imali kuhlelo lwe-Youth Empowerment Bank. Bakhona abaningi abakhala besithi abakuboni lokho, ikakhulukazi endaweni zabo. Basakhona abanye sike saxoxa labo besithi abakaboni njalo u-official ovela kwi-Empowerment Bank obakhuthaza isithi buyanini niyothola izimali. Ungathini kwabasha kubantu abasakhulayo abalombono besithi hayi bona bathi uhulumende akasebenzisi dadala lokubathuthukisa?
Asilabatsha abokuthi babe bemelele bona ukuthi belandwe ibhenki endlini izobanika. Ibhenki ikhona ukuthi inike omutsha olomubono ukuqalisa ibhizimusi, hayikhona ukuthi inike umuntu eyabengelamubono. Enganika umuntu nje ukulanda uhlezi umbuse bhawa, awusezi uyayidla imali leyo uyayinatha ungelambono. So abasakhulayo bona abayekele ukuthi kuthiwa into lezi zimelele kumbe abezanu PF abe-ruling party babe sehla ungahamba ebhenki awula muntu obuza ikhadi le-party yakho, awula muntu obuza ukuthi i-party yakho, bakubuza ukuthi i-proposal yakho wena ufuna ukwenzani. sebehlala lawo phansi sebokuncedisa sebekunika imali.
Lo umnumzana akhuda kwaShemusaka obexoxa no Michael Obe we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo musithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni ngowa 5:06 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.